ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na uzedudza nasi china chikunguru 12 2018. Mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vanoita musangano muGaza Stadium kuchipinge uko kuzere zviuru nezviuru zvevanhu. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoita musangano nevaimbova vana Chimbwido navana Mujibha munguva yehondo yerusununguko. Sangano reAmnesty International roparura gwaro rine hurongwa hunofanirwa kutevedzerwa nemapato ezvematongerwo enyika munyaya dzekodzero dzevanhu munguva yesarudzo. Mapato ochema-chema nezviri kuitwa nevari kukwikwidza vakazvimirira, asi vachishandisa vatungamiri vemamwe mapato vachiti ndivo vavari kutsigira. Vagari vekunyazura mudunhu reManicaland vanochema-chema vachiti vari kushungurudzwa nevakuru vakuru vemauto avo, vari kuti vari kuvatyisidzira kuitira kuti vavhotere ZANU PF musarudzo. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa vanhukadzi vari kupinda musarudzo kuitira kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Tichangezve tichitarisa zvakabuda pakuratidzirwa kwakaitwa neMDC Alliance neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.